Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye riri kushushikana zvikuru nekuti vanhu vashoma-shoma ndivo vave kubayiwa nhomba pari zvino.
Nemwana musikana wapona anova wokutanga womushakabvu zvakare ari iye executrix mugovernaka yavamushakabvu vamugabe uyu ane kodzero yekupinda muzvinhu zvine chekuita nenhaka zvakafanana nenhumbi nezvipfuyo zvimwe zvinhu zvakatongwa kudare rekwamambo.
Vana vevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vopikisa mutongo wekuti baba vavo vafukunurwe vanovigwa kumarinda eHeroes Acre. Hurumende yovimbisa kupa vose vanoda zvitupa. Zifa yoenderera mberi nekutsvaga murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevasere kana kuti 4538. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 49 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana rezviuru nemakumi maviri nematanhatu zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 126,269. Vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemasere zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 118,792. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 kusvika pari zvino vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mana nemashanu zvine zana nemakumi mana nemasere kana kuti 2,845,148. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematatu zvine zana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 1,863,136. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti ishande zvakanaka mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vana vevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe nhasi vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wedare reMajor Street panyaya yekuti baba vavo vafukunurwe vaende kunovigwa patsva. Nunrai Jena anotipanya inotevera.
Kuburikidza negweta ravo vafungai chimwa murombe vana vava Mugabe vanotibona Mugabe Chino Robert Jr. na Belamine Mugabe vanoti mutongo wa Major Street wakaresa pakuvarambidza kuve nechekuita nezvekuvigwa kwababa vavo. Vachinwa murombe vanoti vaendesa mapepa echimbi chimbi nhasi kuti nyaya yavo inzwikwe nedare reHigh Court.
Hongwe chokwadi kuti tafaila appeal kupakunda rere the major district court chinoi zvichienda ku high court ikwarare pamusoro pemutongo akapuwa musuwe chishanu kuchinoi.
Vanoti vanofunga kuti mutongo wedare remajustice muchinoi amai Ruth Moyo vakakanganisa sezvo vakati vana vava mugabe vainge vasingabvumirwe pamutemo kuunza nyaya yekudare zvichinzi vainge vasiri mumapepa kana munyaya yakatongwa navambo zvimba pakutanga sezvo painge paina amai vavo Grace Mugabe chete. Vachinwa murombe vanoti zvimwe zviri kusimbisa nyaya yavo ndezvekuti mumwe mwana Bona Mugabe akaitwa mugove wenhaka zvichireva kuti ane chekuita pane zvose zvine chekuita nava Mugabe.
Chechipiri ndechekuti tine mwana musikana Bona anova wekutanga womushakabvu zvakare ari iye executrix mugove wenhaka womushakabvu waMugabe. Uyu ane kodzero yekupinda muzvinhu zvine chekuita nenhaka zvakafanana nenhumbi nezvipfuyo zvimwe zvezvinhu zvakatongwa kudare rekwamambo. Saka isusu tinoona kuti kuvapo kwake kudare kwemajustice court papiwe kudare rekwachifu kwaiva kwakakodzera nekuti ane chekuita nenyaya dzaivako kudare rekumajustice court chinoi.
Gweta guru vaAlex Mchade Hama vanoti kukwidzwa kwenyaya iyi nevana vava Mugabe zvinoreva kuti mutongo wamambo wekuti mutumbi wava Mugabe upfukunyurwe wasendekwa parutivi kusvikira nyaya yanzwikwa nedare rehigh court.
Mutongo unenge wakuwindirwa kudare rehigh court wakumbosendekwa takamirira kuti dare rehigh court rimboenzanisa nyaya iyoyo. Saka zvinoreva kuti parizvinezvi hapana chinenge chichifanirwa kuitika.
Studio 7 yaedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe divi ravo asi vabva vadzima nharembozha yavo mushure mekunge tavazivisa kuti tiri vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munyori mbazi rezvemukati menyika vaAaron Nepera nasvaudza paramende kuti hapana achatadza kuvhota musarudzo dza 2023 nekuti haana chitupa vachiti bazi ravo riri kutora matanho ekupa vanhu vese vanokodzera zvitupa nemamwe magwaro akaita semabirth certificate nemapassport. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaNepera avo vange vachipa humbo kukomiti inoona nezvemukati menyika maererano nematanho ari kutorwa nebazi ravo nemahofisi aregistrar general kuona kuti munhu wese awana magwaro akaita sezvitupa mapassport nemabirth certificate. Vati mahofisi aregistrar general atanga nhasi kufamba nenyika yose achipa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vaNepera vati chiri kutadzisa mahofisi amabharani mukuru wehurumende kupa vanhu magwaro sezvinotarisirwa inyaya yezvi zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Vati zvirango zviri kutadzisa kutenga zvinodiwa pakugadzira mapassport nezvimwe. Vaenderera mberi vachiti vashandi vashoma nekuda kwedenda recovid-19 riri kuita kuti vashandi vebazi iri vakawanda vasaende kumabasa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemukati menyika vaLevi Maihlome vati paramende inoda kuti zvirango izvi zvibviswe kuti mahofisi aregistrar general akwanise kushanda zvakanaka. Vatiwo pari zvino hazvizivikanwi kuti vanhu vangani vasina zvitupa kana mabirth certificate munyika uye izvi zvinogona kukanganisa runyararo munyika.
We also call upon the lifting of legal sanctions that make it difficult
tiri kuti zvirango ngazvibviswe nekuti zviri kukanganisa mahofisi aregistrar general kuti vaite basa nemazvo.
Nhengo dzeparamende dzakaita savaJoshua Murire veZanu PF vanomirira musika vanhu vati ikodzero yevanhu kuti vapiwe zvitupa.
For example, we go for elections. Some people are disenfranchised from voting simply because they don't have the identification document. As a result, means what we get as a result from elections are not effective because they exclude some citizens by the mere fact that they have not their constitutional right to issue this document.
Chave kuenda kusarudzo vamwe vanhu vachatadza kuvhota nekuti havana zvitupa. Saka zvinoreva kuti zvinobuda musarudzo zvinenge zvisingataridze pfungwa dzeveruzhinji nekuti vamwe vanenge vasina kuvhota nenyaya yekushaya zvitupa.
Mumiriri we Bedbridge East wa Albert Nguluveve Zanu PF vatiwo vanoda kuziva kuti chii chiri kuitwa kuti vanhu vese vari munzvimbo yavo zvikuru sei kumaruwa vapiwe zvitupa sarudzo dzisati dzasvika.
Are they going to meet the target to register almost everyone who has the IDs in the rural areas?
Muchakwanisa here kupa vanhu vose zvitupa zvikuru sei vekumaruwa?
Vachipindura vaviri ava vanhepera vati vachaidzana pose pavanokwanisa kuti munhu wese anoda chitupa achiwane.
We will be able to deploy as many teams as possible to cover the country. We don't envisage any challenge in that regard.
Tichakwanisa kuendesa zvikwata kumatunhu ese munyika kuti zvinopa vanhu zvitupa. Hationi tine dambudziko pakuita izvi.
Vati chirongwa ichi chatanga kucholocho nhasi kuvanhu vechisani nevamwe pamwe nekubhikita uko vati chirongwa ichi chiri kutsigirwa neUNICEF. Chirongwa ichi chichaenda kunzvimbo dziri kumiganhu yenyika uko vanhu vakawanda vasina zvitupa chisati chaendeswa kumativi mana ose enyika. Panyaya yemapassport vanhepera vati vari kushanda nemwe kambani kuti mapassport nemamwe magwaro agadzirwe pachishandiswa michina yechizvino zvino nekukasika. Vati kana zvinhu zvikafamba sekuronga kwavo izvi zvinenge zvave kuitika kutanga muna zvita uyewo vanhu vanenge vave kukwanisa kushandisa makombiyuta kuti vawane magwaro ekufambisa. Asi vatiwo mahofisi aregistrar general anoda vamwe vashandi 114 kuti akwanise kushanda zvakanaka. Pari zvino mahofisi aregistrar general ari kungopa vanoda kufamba zvechimbi chimbi mapassport nevanogara kunze kwenyika. Kuzvitupa mahofisi aregistrar general ari kungopa zvitupa vanhu makumba viri chete pahofisi yega yega pazuva sezvo asina zvikwanisiro. Svondo Rapfuura munyori anoona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa RMDC Alliance vaIan Makone vakakurudzira hurumende kuti ipe vanhu vese vanoda zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota kuZimbabwe Electoral Commission. Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Sikumalo vaudza Studio 7 kuti vanotambira mashoko avanhepera.
Idanho ratinotambira nemufaro, asi mune rumwe rutivi tinoona kuti nyaya yekutorwa kwezvitupa nenyayawo zvakare yevanenge vakarasa zvitupa inyaya inofarirwa kuti vanhu vagare sevhisi iyoyo vachiipiwa. Hazvifaniri kuzongoitwa kana tatarisana nesarudzo chete, nekuti munhu achirarama ikodzero yake kuti ange aine ma-identity particulars, zvisinei nesarudzo.
Zimbabwe yatarisa nesarudzo dza2023 uye mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira ari kukurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vazivisa nhasi mangwanani kuti vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazeye nyaya yekubiwa kwemombe pamugani wenyika yavo neZimbabwe nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzishe emisha yeseMulale neMabolwe iyo iri pedyo nemugani wenyika iyi neZimbabwe, vaMasisi vati mombe, mbudzi, madhongi nezvimwe zvipfuyo ndizvo zvakabata upenyu hwezvizvarwa zveBotswana. Vati vapfuyi vazhinji vemombe munharaunda iyi vave kunhonga svosve nemuromo nokuda kwekuti mombe dzavo dzapera kubiwa nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe.
Hakuna nzvimbo iri muBotswana ichatambudzwa nevabhakure vanouya kuzoba chete. Kubiwa kwezvipfuwo inyaya inorwadza nokuti iri kusiya ruzhinji rusina pekubata, saka chazeya nyaya iyi panguva yachasangana navaMnangagwa.
VaMasisi vati hurumende yavo ichataura nemumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro kuti vanoongorora mamiriro ezvinhu kunharaunda yeBobonong hurukuro navaMnangagwa dzisati dzatanga.
Ticharayira vepasi rekudzidzana nedzimwe nyika kuti vadane mumiriri weZimbabwe muno muBotswana kuti auye kuzoona kuti mamiriro ezvinhu ari sei kuBobonong. Shuwiro kuti kana aona achaudza hurumende yeZimbabwe nezveumbavha hwemombe huri kuitika, izvo zvichaita kuti tionere pamwe.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe neBotswana ishamwari dzemandorokwati dzakafanira kugara dzichigokedzana moto kwete kubirana sezviri kuitika.
Tine kuzvidzana kwemhando yepamusoro tiri Zimbabwe neBotswana. Tinoda kuti kuzvidzana uku kuenderere mberi. Saka zvakakosha kuti tirwisane nekubiwa kwemombe kuti kusapunza ukama huri pakati peBotswana neZimbabwe.
Mumiri webobono mudare reparamende reBotswana vataulo Lucas. Vaudza musangano wekuti vapfuyi vemombe vave nemakore makumi mana vachibirwa.
Tiri kutambudzwa nevavakidzani vedu vanobva paZimbabwe. Kutambudzwa uku kunosanganisira kubiwa kwemombe, mbudzi nemadhongi zvanga zvichiitika kwemakore makumi mana.
Studio 7 anokwanisa kunzwa dii ravamukono weshuro sezvo vanga vasingabatiki parunare. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunare kuti Zimbabwe neBotswana dzine ukama hwakasimba mukurwisana nenyaya dzevanoba mune imwe nyika. Asi vati nyaya dzakadai dzinozeiwa pamisangano yavanoita yekudzivirira nyika dzavo vakabatana. Mukuru wemapurisa eBotswana Police Service vakiabetswi makope vadzivisa musangano wekuti vakabvumira namuna 2019. Pamusangano vakaita nemukuru weZimbabwe Republic Police vaGodwin Matanga kuti ZRP iwedzere mapurisa pamuganhu wenyika mbiri idzi. Bhazi rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana rinoti mombe mazana manomwe nemakumi mana nenhanhatu 746 dzakabiwa muna 2019, dzimwe mazana manomwe negumi nepfumbamwe 719 dzakatsakatika gore rapera. Nokuda kwemuganhu usina chakaukomberedza, bazi rinotiwo mombe mazana mana nemakumi maviri nenomwe 427 dzakabiwa kubva munandira wegore rino. Ndakambirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato guru rinopikisa mugini Vafelu Diallo vakazivisa nezuro kuti vanotsigira kupidigurwa kwakaitwa hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde neMauto, asi vakati panofanira kuitwa sarudzo nechimbi chimbi. North Korea inoti yakakanda chombo chemuchadenga kekutanga mukati memwedzi mitanhatu. Mauto eAmerica anoti akuziva kuti izvi ndizvo zvakaitika uye ari kuziya nyaya iyi nenyika dzaanodyidzana nayo. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kuti yatenga nhomba dzeCovid-19 dzinodarika mamiriyoni 10 kusvika pari zvino, uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba huri kuramba huchidzikira zvakanyanya, zvekuti kusvitsa uwandu hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba muna zvita sezvakataurwa nehurumende zvinenge zvichanetsa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kuti Zimbabwe ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba, inofanirwa kuti pazuva ibaye vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nezuro. Bazi rezveutano rakati vanhu zviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 8395 vakabayiwa nhomba. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mutungamiriri wesangano reMedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti uwandu hwevari kubayiwa huri kudzikira zvakanyanya kuzvipatara zveruzhinji pamwe nezvipatara zvakazvimiririra.
Ndiri kuona nyambo kumasenders kwanga kuchivhatsetwa vanhu, kungava kuprivate, kungava kugovernment, pamwe makiyi akanga achimboripeko zvino atidzikire. Unoona kuti zviri kukonzerwa nekuti vazhinji vava kufunga kuti kana makesi eCovid ari kurekodwa nenyika ava mashoma, uye kana kuti vanhu vari kushaya neCovid vava vashoma, zvireva kuti pasina nidhi yekuti munhu abayiwe. Kwete,
vaMarisa vakurudzirwawo kuti kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, veruzhinji vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba.
Vaccination inotipa immunity, zvichireva kuti pakazondi pauyazve imwe wevhu like 40 wevhu sezvakaita dzimwe nyika dzakatotanga, tinenge tichifara kuti muviri wako uwane protection yeCovid-19 kuti usazovagwara zviri siriasi.
vaimbo vagurukota vezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance vatiwo zvakakosha kuti hurumende irambe ichiita zvirongwa zvinokurudzira kuti veruzhinji vabayiwe nhomba.
Zvakawandisa zviri kuita kuti vanhu vagunun'une vasingaite kunobayiwa nhomba yezvino. Mwoyo yevanhu yaakusviba. Chinhu chikuru chandinoona pazvinhu zvese zviri kusvibisa mwoyo yevanhu inyaya yekuti hapana information iri kubva kugovernment. Government haisi kupindura mibvunzo yavanhu. Vanhu vari kubvunza. Tiri kuona maprominent people vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri, 2 doses, vachifa necovid-19. Vanhu vanobvunza kuti saka inoshanda here kana nhinga akafa iyanga akabayiwa. Zviri kushanda here? Hurumende ngaipindure mibvunzo iyoyo. Ive open nestatistics dzedu kuti dzakamira sei. Imwe mibvunzo iri kubvunzwa navanhu ine chokuita nemaadverse events following immunization. Vanhu vari kuudzana pachavo. Word of mouth yezvino yakutofamba kudarika social media. Nokuti munhu one anenge achiti ndakarwariswa nenhomba ane hama dzake neshamwari dzake. Panzvira chihuru chevanhu chinoramba kunobayiwa nhomba because of munhu one.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba nekuti
mutevedzeri wegurukota rezveutano kurirwa kwevana vana va Dr. John Mangwiro vakagara vachitaura kuti pane imwe survey yakaitwa yevanhu vanga vafa nechirwere ichi. Mushure mekunge vanhu vatariswa vakaonekwa kuti namba huru yanga iri yevanhu vasina kunge vakabayiwa, namba diki diki yanga iri yevanhu vakabayiwa. Zvichireva izvo kuti unofanira kunge uchibayiwa kuti udzivirirwe kana uchikwanisa kuti unobayiwa.
Mumwe mukoti pane chimwe chipatura chiri kubaya nhomba asina kuda kubuda pamhepo audzawo Studio 7 kuti kubva zvatanga kudzika uwandu hwevari kufa nekurwara nechirwere checovid-19 uwandu hwevari kubayiwa nhomba hwava kudzikira. Vamwe vari kutiwo nyaya dzekunyepa dziri kubuda pamadande mutanda akaita seWhatsApp neFacebook dziri kupa kuti vanhu vazengurire kubayiwa nhomba. Nyaya yekuti vanhu vari kutenda mashoko anonzi nenyanzvi ndeyekunyepa ave kupa kuti dzimwe hurumende dzakaita seZimbabwe neAmerica dzimanikidze vanhu zvikuru vashandi kuti vabayiwe nhomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yatanga urongwa wekutsvaga murairidzi wechikwata chemawarriors zvichitevera kudzinga basa kwayakaita Zdravako Logaristic neZuro muchiitiko chakatambirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda, kunyange vamwe vari kuti dambudziko riri kuzifa kwacho. Michael Kariati anochipanyaya inotevera.
Mutungamiri wezifa vafeoton Kamambo vanoti gadziro yekutsvaga achatsiva Logaristic yatove padanho repamusoro. Vakamambo vati rwendo runo havasi kuzoita zvakamboitwa kare zvekuti murairidzi anodzingwa nyaya yozoenda kumatare.
Tawirirana zvese zvekuti akusiya basa. What is due kwaari tiri kumupa zvese because in terms of salary we had paid him up to date. Saka mukondirati medu makanyorwa zvinofanira kuitwa neboth parties in the event yekuti vakuda kunge vachisiya basa. Saka tawirirana zvese.
FIFA yakarambidza Zimbabwe kunokwikwidza makwikwi e-2018 World Cup mushure mekunge yakundikana kubhadhara murairidzi wekuBrazil Jose Claudinei Jorginho aizivikanwa nekuti Valinos. Vamwe varairidzi vakaita saTom St. Fiat, Norman Mapeza, Calisto Pasua naSande Chidzambwa vaive vasina kubhadharwawo panguva iyoyo. Asi vakawanda munyika vatambira kudzingwa kwaLoga. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaPhilip Regede vanoti vaive vatononokerwa nekudzingwa kwaLoga.
Kudzingwa kwaita Loga basa uku zvinhu zvitanga takatomirira zvakatononoka kunge zvaitika. Zvinhu zvatakatotarisira kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kudoitika because ane matournaments aakatamba akati one day achingorohwa ese, no win no draw no what. Saka zvinhu zvatakangotarisira kuti kuenda kwake, kuenda kwemukuru tafara handitika.
Asi mukufara umu veruzhinji vanoti Zipa inofarira kufamba nebhora mberi nekuti valoga nechimbi chimbi kuti murairidzi mutsva awane nguva yekugadzirira mitambo inotevera. Loga Rusik akadzingwa pamwe chete nevatevedzeri vake Tondera Indiraya, Lloyd Tembwe na Benjani Mwaruwaru. Mukuru weZimbabwe Football Stakeholders Forum vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti Zipa yaive yarasika kutsvaga murairidzi wekune dzimwe nyika nekuti basa iri rinofarira kuve riri remurairidzi wemuno.
Hatifanirwe kudzokorora zvanga zvichingoitwa. Chokutanga anofanira kupuwa basa mwana wemuZimbabwe anenge akakodzera. Vanofanirwa kuitwa anonzi interviews voongororwa kukodzera kwavo nekuti anozokwanisa kutisvitsa kuthe promised land ndiani kana kuti anotipa maresults atiri kuda ndiani. Kuma interviews vanenge vaitwa shortlist ivo vanopinza basa vacho vopuwa mukana wekuita basa ravo pasina inonzi interference kuti vakwanise kusarudza munhu akakodzera.
Pane mashoko ekuti Zipa eri kutaura na Norman Mapeza na Benjani Mwariwari kuti vambofanira kubata matomu pakasiwa na Loga. Asi vamwe vari kuti vamwe vakaita sa Bruce Grobella akaita mbiri ne Liverpool, Joe Antipas na Kalisto Pasua vanofarira kupiwa mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tikutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19, kunetsana kuri muMDC uye kudzingwa basa kwemurairidzi wemaWarriors. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19. nezuro uye riri kushushikana zvikuru nekuti vanhu vashoma ndivo vave kuenda kunobaiwa nhomba. Vana vevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vopikisa mutongo wekuti baba vavo vafukunurwe vanovigwa kumarinda eHeroes Acre. Z
Zifa yoendera mberi nekutsvaga murairidzi mutsva wechikwata chema Warriors. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaimbinzwa nhau dze tisingebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA Ndebele.